Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 4/2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinovimba kuti pachatanga temu inouya tinenge takutambira mari inokwana kuti tiende kumabasa. Asi hurumende ikaramba isina hanya, zvinoreva kuti tichatadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti tisina zvifambiso, tinenge tisina chekudya, tinenge tisingakwanisi kuzvirapisa, tinenge tichitorarama upenyu hunosiririsa kwazvo.
Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo, nhengo dzaro dzinogona kuramba dzakaramwa mabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya.
Danho rakakosha zvikuru, nokuti kana mari yava kutendereva inofanira kunge tiiziva kuti mari yakamira sei, kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo, uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Nhasi bhanga guru renyika riri kubudisa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende yaunganidza mazita evarayiridzi vazhinji vesangano ravo rainoda kudzinga basa pamusoro pekuramwa mabasa. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi, nhengo dzesangano ravo dzinogona kuva dzichiri pakuramwa mabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya.
Takwanisa 20 days kubva musi watakaramwa mabasa musi wa14 October, asi hurumende haina chairi kunyatsoita. Chinoratidza kuti varida kugadzirisa zvichemo zvedu. Chavari kutoita chizhinji kutoshungurudza maticha akaramwa mabasa ari kusiri kuenda kumabasa nenyaya yekushayiwa mari nenyaya yekutambura. Vazhinji vari kutofonerwa vachinzi vanyore magwaro ekutsanangura kuti vanga varipi vasiri pabasa. Vamwe vari kutosizirwa masalari, vamwe vari kusangana nekushungurudzwa kwakasiyana siyana. Midlands takaona vakanyora zilisti revanhu vanoima membasi yatuzi vese vari kunzi vanoda kunzi vamiswe mabasa nenyaya yekuti vari kuti hurumende tiwedzerewo mari. Saka tiri kuona kuti hurumende haina hanya newofe yedu, uyezve haina hanya nepublic service, haina hanya nekuti vanhu vadzidza here, vanhu varapwa here, haina hanya nekuti vanhu vadya here vari vashandi vavo. Saka isu tiri kuti tichazenge tichibatsirana zvedu nevana vedu asi tisiri muzvikoro muzvinoranwa nehurumende. Tichange tichingozobatsirana nevana vezvikoro tiri kunze kwezvikoro zvinove zvikoro zvehurumende.
Imimi sevarayiridzi, sevabereki, hatisi kukunetsa here kuti vana vechikoro vaenda nguva yakareba kudai vasingaende muzvikoro?
Isu kuramuga mabasa kwatiri kuita kuratidzawo kuti hurumende pamwe ingatinzwewo tikwanise kurarama, asi tiri kushanda nevanhu vane mweya yakaomarara sedombo vasina basa neofe yedu. Zviri kuratidza kuti upenyu hwevanhu vese the general public hwaaparumhana nzombe kana vachinge vachitungamirirwa nevanhu vasina rudo navo.
Pane zvamakaronga here pamusoro pezvichaitika temu rinouya sezvo zvikoro zvava padyo nekuvharwa kwegore rino?
Tirikutonyanyoronga kuti zvikoro pazvinovhurwa temu rinouya tinenge tapedza kurwisana nehurumende yatipa mari inokwana kuti tidzokere kumabasa tichishanda vana vedu vasaramba vachirasikirwa nenguva. Saka kuvharwa kwezvikoro kuri kutatipa nguva yekuti tichinyanyopa puresha hurumende kuti datikwane kugadzirisana nyaya dzedu. Puresha iyi ichauya nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira mastreet protest nezvimwe.
Pane hurukuro dziri kuitwa here muchinyararire, uye kumira kwenyu kutarisana kwenyu ne Apex Council kwati kwachinja here takatarisa kutambudzika kwamuri kuita mese
tukunzwa ve Apex Council vari kuti muswe chitatu vanenge vachiratidzira kusatambira mariko yakakwana kuri kuti vane vashandi rinoveziva ratichajoina nekuti mukatarisira isu tinosarambidzwa kuprotesta asi Apex Council kana ichibvumizwa zvinoreva kuti ndo mukana watichangotorawo sevashandi kuti tibatane pamwe chete tipinde mumastreets tichiratidza unyuta kwedu saka muzo wechitatu uri kutera tichangokurudzira mamembers edu nevarayiridzi vese nevamwe vashandi vose vari kununyuta nenyaya yemihoro yavo kuti tipinde mudemonstration iro rega rinenge rabvumidzwa nemapurisa nekuti tinoziva Apex Council sezvo ichiwirirana nehurumende ichapiwa mukana wekuratidzira watofanira kunge tichitambira nemaoko maviri
saka zvinogona kuti nyangwe temu inovuya munogona kusaenda kumabasa zvekare here
tinovimba kuti pachatanga temu inouya tinenge taakutambira mari inokwana kuti tiende kumabasa asi hurumende ikaramba isina hanya zvinoreva kuti tichatadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti tisina zvifambiso tinenge tisina chekudya tinenge tisingakwanisi kuzvirapisa tinenge tichitorarama upenyu hunosiririsa kwazvo zvekuti hatitokodzeri kunge tichimira kumberi kwevana tichiri nechishuwo chakasimba chekuti panosvikawo temu rinouya nyaya dzedu dzinenge dzagadziriswa kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza
mutungamiriri we Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kutanga nhasi banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kubudisa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Mukuru webanga iri vaJohn Mangudla vakazivisa kuti mari yepepa inoita madhora mashanu pamwe chete nemufananidzo yemari yesimbi inoita madhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose kuti veruzhinji vave neruzivo mamiriro akaita mari itsva idzi kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzava mumabhanga nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachazokwanisa kuwana mifananidzo yemari itsva iyi
ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimhe dzenyoro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei pamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta
asi zvakakosha zvakadii izvozvo kuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vanga vachiona mari idzi
danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu
tiri kuonawo iwo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitiwo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 ne$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika munoona zvichibudirira here zvavari kutaura izvi
zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga dambudziko riripo chairiyaro nderekuti keshi iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichakuchikira kubhanga saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matanho ekuti mari iyoyo inenge yabuda mandingati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti keshi inenge irimo asi kubhanga kunenge kusina saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yachona vanenge vachiiwana asi kuti vazoramba vachiiwana ndopane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi saka ndopanodiwa matanho okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvizati vanofanira ku umbiridza yatingati confidence asi kuti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshe yakawanda kuti ivo vari kudyora here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaMasimba Kuchera vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chipatara cheparire Nyatwa Group of Hospitals chiri kutarisirwa chirunguva kuti chiburitse gwaro reongororo yekupedzisira rekuti chii chakapa kuti mumwe mudzimai Sharon Munyono ashaye pamwe chete nomwana wake. Chipatara ichi chiri kushorwa nemhuri yemufi uye vanorwira kodzero dzevanhu. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti madzimai mazana matanhatu ane gumi nemana pamadzimai zviuruzana vanenge vakazvitakura vanofa pagore vachiedza kusununguka. Uwandu uhu hwakawandisa zvikuru pachitariswa dzimwe nyika dzepasi rino. Asi dzimwe nguva mafiro emadzimai achisununguka anonzi nenyanzvi dzezveutano anokwanisa kudzivirirwa. Semuenzaniso, mafiro akaita Sharon Munyono achiedza kusununguka kuchipatara cheparinyatwa asi yavakawanda munyika vakasuruwara zvakanyanya. Mudzimai uyu akashaya musi wa13 nyamavhuvhu uye akaonekwa aine mwana pakati pemakumbo ake mushure mekurasikirwa neropa rakawanda. Pane kunakurirana nyoka mhenyo nemafiro ake. Mukoma wamuchakabvu muzvare Plaxedes Munyono vanoti vakaudzwa nevamwe vaiva muchipatara ichi kuti vana mukoti havana kuda kubatsira munin'ina wavo kusvikira adonhera pasi kubva ashaya asati asununguka.
Kuma vakafana kuma 99 vachiti Sharon ashaya. Ndipo takavabvunza kuti ko agosiya sei nekuti takasiya panapa ari pa 4 cm achinzi zvese zvazviri okay. BP according nema reports ava vaitaura ainzi anga zvese zvazviri normal. Zvazviri kucontroleka according to them. Saka zvinoreva kuti kubva na 5 idzodzo akazoramba achirwadziwa kusvika kuma 10. Ndo zvaitaurwa nezvimwe zvikotsa zvazvirimo muwadzi kuti akanga achirwadziwa but hapana munhu aima atenda kubva kuma 10 achichema hanzi akachema zvisingaite kusvika kuma 2 ava ndoparoti ndopakazodzikiswa kubva kudenga kwaanga ari kufirst floor kudzika pasi kuenda kulabour ward. Saka kubva zvaakaenda kulabour ward kusvika mulabour ward hapana manesis akamaatenda kusvika afa. Muchozonzwa uko vakazoitawo postmortem report yavo yaitaura kuti akarara chauterus akaita internal bleeding ye3 liters dzeblood. Saka ndozvakaitika panapa. Saka zvinoreva kuti Sharon hanzi akakolapsa mukati imomo akadonha pabhenji kusvika ashaya.
Muzvare Munyono vanoti chishuwo chavo ndechokuti hurumende iongorore zvakasimba vashandi vayo nokuti ndivo vakusvibisa zita rebazi rezveutano. Murume wamuchakabvu Sharon vataura ematsive vanoti rufu rwemudzimai wavo rwakavabaya panyama nhete.
I was shocked kumuona ari pregnant zvaari achinzi afa. Zviri nani da afa ndinaye mumba so zvandaiita ndinaye everyday. Anogofa muchipatara akaita so first matron watakamita takamubvunza kuti chichaitika akatadza kuanza even a question. Aita handisi kuziva. Waminjusirei? Uchiziva kuti hapana nzvimbo yake muchipatara macho waminjusire then akatadza kuanswer that question.
Vamatsiwe vanoti mudzimai wavo akafa nemhosva yekuti chibereko chake chakabvaruka chikarasa ropa rakawandisa. Asi muongororo yekutanga yakaitwa nebazi rezveutano mumwe mukuru pachipatara ichi munyaya dzezveutano wemadzimai Dr. Tafadzwa nemachena vakaudza vatori venhau kuti vashandi vainge voremerwa nebasa. Vanoti Sharon Munyono aive mudzimai wegumi nenomwe muwadhi inofanira kunge iine vanhu gumi chete. VaMaximilian Dzowa ndivo vakaita ongororo yekutanga iyi. Vanoti kwekuti vana mukoti vaive vashoma vana chiremba vaviri vakauya kuzobatsira vana nyamukuta. Vanoti zviri pachena kuti zvipatara zvinoda kuwedzerwa uye kuve nevashandi vakati wandei. Ndakamirira Studio 7 kumbuya nehanda maternity home paParinyatwa Hospital. Ndini Kiri Mudzamiri.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News munenya yokuti vamwe mubatore MDC varikuedza kubisa vaimbove munyori we MDC va Douglas Monzora pachigaro. Mudaily News nekare America inotsigira mumiriri wayo kuZimbabwe pamashoko akataura pamusoro pezvirango nezvamamiriro akaita nyaya dzezvoupfumi muZimbabwe. Blawayo 24 News inoti mukuru wevechidiki muzanu PF va Louis Matutu vari kupomera mutevedzeri wegurukota rezveindustry va Raj Modi mhosva yokubhadharisa vanhu mari yekunze mumabhizinisi avo. NewZimbabwe.com mune nyaya inoti mamirioni nemamirioni evanhu muZimbabwe akatarisana nenzara isati yamboonekwa mumakore makumi mana apfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ini ndinoitwa Talent Wirus. Ndinoda kutaurawo pamaererano nemusangano wangu wechiitwa Victoria Falls. Vavari kuti ivo vauya nechisungo chekuwedzera mapurisa nemasoja mari nevanodzivirira nyika kuitira kuti varambe vachirambidza vanoda kuratidzira, asi vasingakwanisi kupa madhokuta, maticha, vanopawo vevanorwara upenyu nevanopawo vana vechikoro dzidziso yakanaka kuitira kuti vagadzire upenyu hwavo. Asi kuda kupa mapurisa nemasoja mari kuti varambe vachirova vanhu vanoda kuratidzira, ndo zvandinoona zvangu apo.
Makadi zvenyu muri yeZimbabwe, chikamwe nemi vashamari veStudio 7, vana mukoma Jonga, vana Blessing Zulu, tanoka Wande, vana Rechoto, vana Chris Gande, ndinoti muri sei. Ndoda kutaurawo zvangu nepamusana pemari iri kuda kuburitswa iyi. Inonzi yanzi ichapungura matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Izvi zvinhu zvinoshupa nekuti nyangwe pakanyabuda iyo bhondi vaingotaurawo saizvozvo kuti tinoda kubatsira chenji kuti iwanike munyika. Asi kusvika pari nhasi tikungoona kuti zvinhu zvacho zvakatoita wese ende ichazopedzisira yatotiridha futi ku inflation sezvakamboita makore apfuura, yekuti pakanga pangobudiswa mari ini mazifiga amwe asingatauriki. Ndozvo ndiri kuti ndopachasvika izvi. Saka dai vaitomborega votomborwisana nekuona kuti tingakunda sei matambudziko atiri kusangana nawo, vozoona kuita zvavo zvekubudisa mari, asi zvinhu zvagadzikana munyika. Ndinoona sekuti ndo inova iri solution kwayo, kwete zvekungobudisa makarensi. Asi zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika, hapana chinhu chinobuda, zvinongoramba zvakadaro. Ndini Clayton Simwayo, Mozambique.
Shamari Studio 7, ana mukoma Hande nana ndikumbirawo mutore wakomana mutoro kana audio dzangu. Ndiri kuti vanhu wei, onai kwauya mazuku wazvichipi kugara kwakanaka kwenyika izvo zvemazimba zavo yazvo. Nekuti ngavagadzirizewo kusarwa vanhu nekuti tigone kusungunukawo kufamba tisingachimasoja namapurisa vedu wei. Madhokuta edu apuwe marewo dzekuti atirapirewo, tine hama dziri kumusha. Tiri kuno zvedowo kuNatare kuNewcastle, please. Ndini Mr. Tulani pakaipa mazangu.
Mamukasi vateereri veStudio 7, ndakubvunzawo pamusoro pemari, mari iri kunzi yakabuda iyo. Saka yanga yagara iripo iya mabhondi aya anongoitwa sei? Vamwe vane mari dzavo dzavanga vakangochengeta mukati medzimba, saka zvinozoreva kuti dzinongodzoflada here dziri mumaoko mavo? Apo hapana kujeka, kana kuriwo kuti vaita zvekuita maitiro akaita seiwawo, ekuti mari dzinongokaruka dzangofulada dzisingawisisiki. Hapana kujeka zvakanaka, dai vanga vapa vanhu mazuva ekuti vashandise kana kuti vaise mari dzayo kumabhengi, then vosara vasina mari mumaoko. Zvakamboitika paya pamao ane mari dzebiera cheki dzadziya vanhu vakasara vane mari yakawanda mumavoko especially kumareserve uko vanhu vanozosvidzwa information mari iya isingachaiti sazvodira kuti ndivafambise information zvakanaka
ijechi yeziyoni yakakonona izvo nezano pf arundirwadzise mutendo hazvisi zvinhu zvingatarisirwa akapiwa munangagwa namwari paipavaimboti mugabe kozvinova kuti munangagwa kuya namwari vari kutishungurudza kunoko ndiri kunokuangirini takutozoita dziri puti manje munyika imomo todzidiploya hatichada zvemafanisi ivava nezano pf vari kutotishungurudza mutodi atataura kuti zvina basa
ndaitwa Joero kwaramba ndiri kuno kupretoria ndiri kurwadziwa nemashoko ari kutaurwa nabhishopi Mutevi kana vari kubetsera kuuraya vanhu munyika vasataure mashoko avari kutaura yokumhu yezimbabwe kuti vakapuwa mutungamiriri anotungamirira nyika iyi tichifanidzara mhuri yedu ichitambudzika kana atadza kupanidza shoko ramwari ngaasiyane naizvozvo
mwari mamukaseiko mose mangwanana nezuva ranhasi remuvhuro anotora ndimufundisi mumwoyo ndinodira kumusana pekupisa kunoita zuva zuva rapisa zuva rapisa pasi rose kupisa kwezuva kwakushungurudza zuva rapisa zvikuru asi nhaye pendeyekuti vana vamwari aichazi nguva yekuti tarise mamiriro ekunze kana titi iclimate change dambudziko aiwa shoko ramwari rinotidudzira kuna zvakazarurwa chapter 16 pavhesi 8 inotaura ichiti mutumwa wechina akauya nendiro yake akadurura musoro pezuva zuva rakapiwa simba rakapisa zvikuru rikapisa vanhu asi vanhu vakamhura zita rajehovha hapana umwe akadzokera kuna mwari kuti vakumbire kuti mwari avabatsirisa kuti kupisa kunoita zuva nawo matambudziko akududzira pamutumwa wekutanga ane ndiro yamaronda amatambudziko izvovi zvakasiyana siyana unonzi wakapuwa simba kuti adurure matambudziko panyika saka vana vamwari inguva yekuti tidzoke pana jehovha mwari tinyenge tiri tikumbire
makadi henyu vanhu vestudio 7 isu turina zasi nyika zvinhu zvaoma vaenda vamira zvakanaka chinotirwadza vanhu vestudio zvekuti pamunoenda zuva energy mutodi unotaura zvinorwadza energy mutodi unotaura zvinorwadza energy mutodi naniki mangwana ruizvumanzuzi hamufaniri kuenda zvo vanhu vanotaura zvinorwadza mani ava vanhu ava vanhu ava vanorwadza iyo nyika ichienda kumawere sezvavanotaura zvacho zvinorwadza saka dai mwari vapindura munyika yedu yezimbabwe muti dai mwari maramba makati vanhu vestudio sezvo muchitiudza chokwadi asi pana mutodi namangwana musavaenda zvo vanhu ava
makadini kuvahwande makadini mose vashamarari vestudio 7 navateereri vose kwese kwese kwamuri tinotenda kwazvo nemisidzeni dzamunotipai nhau dzechokwadi hato addicted nadzo hatichakwanisi kugara tisinganzwi nyaya yestudio 7 nekuti ndiko kune nhau dzechokwadi advhaisi yandaa kutopa zvangu vachamisa ndeyekuti ngataka tinovatsigira kwazvo pazvinhu zvose zvavanoita asi manje apa dai vachitongosiya zvavo munangagwa uyo achitongopedzisa kuuraya nyika nekuti nyange nyika ikapiwa maoko avo pari zvino kuti vaimutse hapatoone nyaya
manzwa mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachiti papfungwa dzavo mashoko ndeavo asina chokuita nestudio 7 tiri kukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika umwe mushamarari wekudr congo ane mukurumbira uye aibatsira zvikuru mukurwiswa kwechirwere cheebola papi mumbere muhamba akabayiwa nebanga akafa mukadzi wake akakuvadzwa zvakaipisisa muguta relwemba chikonzero chekuuraya mushamarari uyu hatisati chazivikanwa masangano re United Nations nemamwe masangano akazvimiririra vari kupamidzira rubatsiro rwavari kupa mudunhu reHorn of Africa zvichitevera mafashani emvura ari kunetsa munyika dzeSomalia, Kenya, South Sudan neEthiopia. Mazana maviri nemakumi maviri ezviuru zvevanhu vanonzi havasisina pekugara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta Mark Zaid, avo vanomiririra mumwe murume akabudisa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakaedza kuti mutungamiriri weUkraine aongororeva Joe Biden nemwana wavo kuti America igopa rubatsiro rwezvombo kunyika iyi. Vanoti murume uyu ane zita risati razivikanwa abvuma kuti apindure mibvunzo yakanyorwa pasi nenhengo dzeRepublican Party muparamende. Vatsigiri vavaTrump vanoda kuti zita remunhu uyu ribudiswe pachena uye kuti aende muparamende kunobvunzurudzwa nevatsigiri vavaTrump, izvo zviri kurambiwa navaZaid pamwe chete neveDemocratic Party vari kuongorora nyaya yavaTrump. Vanhu vanotaura zvakaipa zvinoitwa nevakuru muhurumende vanochengetedzwa nemutemo, asi vaTrump vanoda kuti munhu uyu azivikanwe, izvo zvinonzi zvinopunza mutemo. VaTrump vari kutiwo Ukraine kwete Russia ndiyo yakapindira musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzemuna 2016.
Bana, you know I love you, right? I give you my all, babe. You're all that I need. You make me happy. Cause first time I saw your face, Jimmy Choo's baby saw your taste.
It was playing, ma.
I put my hands on your waist, asked Jersey girl, are those fakes?
I was playing, ma.
What's your number, so I called your place, trying to make you ditch all your mates.
What you saying, ma?
Cause a chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes.
That you be teasing, ma.
Baby, good time to tell it hot. When it's in the sky, you go to the back. Came through old school, dinging white. When I beg you, look at me with hot. Baba, ndakuunzira my daughter. Could see me, Tori, your daughter. Mama, ndakuunzira morora. Welcome, your new daughter.
So what up, you I'll give you my all.
Kona vanhu vanodanana vakaramba zvekunyingo nematsaga aya eyetirwe magitare vanokwango waya panyaya yekupana ruda humbo shayakana rimemba paya paya ndichiri jaye paya 3 hours performed singa shaya nyaya munhu wese aizvibona kuti chakataya kutiyavaya vanga vanesa nje vakabata shaya. Baby girl, I hope you see you will always get the most from me. Come and share a toast with me. Wish you just an open seat. It will be dope, you see.
So what up, you were, I'll get you my own. So what up, you were,
Titan zvawada. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo, nhengo dzaro dzinogona kuramba dzakarama mabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya. Nhasi bhanga guru renyika riri kubudisa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati.